yanzi kuda kubatinoshanda nekampani inonzi Bon V Medical Aid iri kuZimbabwe. Vanobatsira vanhu nenyaya yemedical aid. Munoziva mazuva ano kuti munhu kumbe akarwara isinoizi kuti arapwe. So tikushanda navo kuti kumashakaranda kuno kudiaspora kuti vatengera vanhu vavari kumba medical aid uye vobhadhara vari kuno medical aid yacho. Vari kumba vakarwara chete kana ivi kana vasikarware vanongoona dokta varapwe.
Saka zvinofamba sei kuti munhu akwanise kuwana medical aid iyi? Iye ari kunze kwenyika achida kurapisa hama dzake dziri kuZimbabwe.
Anouya pasada.com pane mafomu aripo aari kana kufila. And then akafila vanhu vekubhonzi vanhu vafonera munhu wake ari kuZimbabwe obva asaina up for medical aid. Isusu medical aid tinenge under sada.com saka hapana anoranwa. Vadiki, vakuru, nehava nechembere. Vese vanobvumidzwa. Ivi kana vana vapreexisting conditions vese vanobvuma. Because it's a foreign currency based medical aid.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichi?
Nyaya yekuti vanhu kumba kudhara kwedu vaibatsirwa pamedical aid yevanhu vaishanda kuZimbabwe. Kumba taisiwo kuti baba vakashanda kucompany. Kambani yakafa mhuri yacho yese. Asi munoziva kuti kumba kuna vanhu vakushanda vashoma. Vanhu vese vanga vari covered nemacompanies vavo vakabvura kudhara. Vakafara. Uye vanhu vese mhuri dzavo dzese havasina mamedical services. Saka kumba vacho nhamo yeropo yakanyanya. Ivi kana vatumira mari yekuti munhu azonorapwa. Kazhinji kacho haarapwi. Paanodya mari yacho nezvimwe zvinhu zvaakopre. Basi nhamo yekurwara manje anozoenda kuna dokta munhu. Musoro wavakutorwadza inenge yati akensa. Saka kana masymptoms ekurwara kana abuya munhu haasi kurapwa. So vakaenda kuhosipitari kwacho manje at that point hakuna madokita acho vanenge variko vanenge vatoita zvavanokabuda munyika vane zvakawanda zvati kuita plus hakusisina equipment munhu hakuna mishonga because center yacho iyoyo dokita acho haana zvaari kuwanawo on a regular basis saka vanhu vakasaina up for medical aid vanogona kupa madoctors nemaclinics nemahospital centers money to plan to get equipment to get medication everything that they need kuti ukatorwara manje unongosvika kudini vakagadzirirwa just a matter of trying kuti tibatsirane kuZimbabwe diaspora yawanda stereki so that we can take care and reverse the crisis medical aid.
Mari inenge ichidiwa inenge yakawanda sei nekuti vamwe vangazochema-chema kuti dzimwe dzenguva yakati wandei.
Tine maplan anokwana kuita iwo mashanu. Pane yekutanga ye $17 a month. Iyi inobatsirwa chete kune vanhu vanenge vachienda kumapublic centers like Parirenyatwa, Gomo, Mutaro Hospital, Mpilo nemamedical centers eBonville. Bonville ina maclinic ayo muHarare, Mberu, Masvingo, Mutare, Rusape, kwese ikoko. Saka ndo $17. Yepadenga yacho inonzi Mukwa Light inoshanda nemapublic hospitals ese andataura kudhara nemaprivate hospitals vanonzi mid-level private hospitals. Imi yepadenga yacho inonzi Mukwa inoshanda pane any of the above medical hospitals maprivate nemapublic. Yepadenga yacho inonzi Oak neinonzi Tick inoshandawo kufona zvekumusoro ndeye 114 ne-136 a month. Iyoyo ukarwara you can be airlifted out of Zimbabwe kuenda South Africa kana kuMauritius.
Panyaya yechikafu mataura imi kuti mune webhusaiti netsuisadza.com zvinofamba sei?
Panyaya yechikafu kana tichitenga mayako chikafu kuno isu tinoshanda neOK Zimbabwe iri in about 70 or 75 different stores in the country. Saka ukada tanga chikafu chako kuno pasadza.com your parents kwese kwavanenge vari vanotora chikafu kune the nearest OK from them. Iwoyorobhadzara kuno iwanopika chikafu ikoko kuZimbabwe. Vanopika kune NOK kana iri kumabhulawayo, Masvingo, Mberu, Karoi kwese kuno okay kuZimbabwe vanomutwatira ukoko. Iyo kuno chaunoda kubhadhara chete mari yacho. It's quite simple really. Or they can just give me a call kana email address anisosaza.com. Phone yangu yero nare 951-217-9832. Tovabatsira kufila mafomu acho.